misangano yeDavos unounganidza vatungamiri venyika dzakasiyana siyana uyewo zvakare vatungamiri vemabhizimusi pasi rino rese nevamwewo zvakare vane mari yekunge vachiinvesta munyika dzakasiyana siyana vange vachizeya nyaya dzakasiyana siyana dziri kuafecta global economy dzinosanganisira nyaya dzecrisis iriko kuukraine nerussia nyayawo dzakaita sekukwira kwakusha zvinhu pasi rino rese maglobal inflationary pressures saka unopa nyika dzese kana kuti vange vachishambadza in maopportunities einvestment yekuita zvemabhizimusi munyika idzodzo saka zvinokosha kunyika dzakarifana zimbabwe dzichiri kusimukira uye dzinoda investment foreign direct investment even macapital inflows kuti vange vachienda ikoko nekushareawo maexperience nedzimwe nyika in terms of kudeala nekana kuadressa some of machallenges maari kufacea the
ndezvipi zvinofanira kugadziriswa nezimbabwe kuti iwanewo ichiwana vangauye vachizodyara mari dzavo imo muzimbabwe kubva kumusangano uyu
senyika tinofanira kunge tichigadzirisa do business environment yedu neeven makakoka mainvestors as long as environment on the ground isiri conducive havakwanisa ngo vachiuya saka mainvestors ese anonge achida kuisa mainvestments avo muenvironment iri stable politically economically uyewo investment inoira rakwanisa ngo vachimaximiza maritan on investment saka challenge iripo senyika ndekuti tirambe tichiimprova doing business environment tide nyaya yeinstability hai inflation inflation yedu iri pamusoro zvakanyanya saka zvinodiscourage investment izvozvo hakuna investor anoda kuisa mari muenvironment ine inflation iri pamusoro zvakanyanya seyatiinayo saka ndomamwe machallenge aripo atinofanira kunge tichikurumidza kuti tiadresse.